ngare vane zvekutiko sikoro pazvakavhura zvastreete zvakuita kangu kwakutiko pana vana vasingazi zvakanaka muzvikoro zvedu zvinosanganisira chigato masase mnene hai musume hai nemnene primary school but veminister of health vakazoendako vakandoscreena vana saka kumasase vakascreena vana vose ndokuwanikwa 40 vakatesta positive then kuchegato vascreenwa so far is over 300 but kune over 103 mana nevaraidzi vanosvika vatatu vari positive kumnene hai kune 9 kumnene primary pedopedo ipapo pane 7 kumsume hai kune 6 saka ndo zvatoiravo muzvikoro zvedu muno muberengwa.
Saka pari zvino vana ava vari kupi ivo vakawanikwa vaine COVID?
Vana zvese vavatiri kuzvikoro zvavo vakakreatewa nzvimbo yekutiko vanosangana navamwe kuti vagone kugara vari voga vachimonitiwa asi pari zvino hapasati pava neany critical cases that transcript macases acho ose anoratidza kutiko achiri pa manageable state nokuti vana vose tirikunzwa kutiko hai vari kufara hakuna aratidza kutiko akurwadziwa kuti angada kuendeswa kuchipatara.
Taona kereke yanyora tsamba yekutsvaga rubatsiro. Mungataura pamusoro petsamba iyoyo, Bishop Sibanda?
Tanyora tsamba nokuti panga pane information inongofamba ichibva kwakasiyana siyana mumasocial media platforms apa. Asi information yakazarayo inopiwa neministry of health but panenge pane information yakangowandawanda. Saka isusu responsible authority tanyora tsamba kuti tizivise kuti zvatinazvo zvakamira sei. Saka tsamba iyi ine chinangwa chokuclarifya kuti situation yakamira sei ndochokutanga. Chepiri ndechekutiko rubetsero runodiwa kana paita dambudziko rakadai hatigoni kuti titisu takakwana nokuti hatitombozivi kutiko richatisisa kupi ende kuna vanhu vanenge vachishuva kuti vatibetsere. Saka patamba patangonyora zvinogara zvichidiwa pasituation dzakaita saidzodzi masanitizers maface mask tanyoravowo kuti vamwe vanopiwawo maprescriptions kuti zvikoro zvitenge mishonga tikativo chikafu nokuti kune zvimwe zvikoro vana madei scholars saka vakazotiteniwa vamwe vacho kune zvimwe zvikoro kuchinzikwa hamuchagoni kuti mupinde mudzokere kumba saka vaa vachiwana chikafu pachikoro ipapo nyange ivo havasina mabudget saka rinogona kubetsera kuti vanhu vasaita overspending nokuti hatizi kutiko tichava nesituation iyi kusvika rii although we are hoping for the best.
Tiri kuonawo muri kutsvaga rubetsiro rwematende anenge ari yei matende aya?
Tatingoitira kutiko kana makesi akaramba achikura mafacilities anogona kuzowandirwa nokuti munenge mo muchifanira kutiko muve nemore space.